Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 10, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya yahopo chingono isaiswa parimand nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburitsa mhosva, asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburitsa mhosva. Saka chikumbiro chedu chadini charaswa.
Nyaya yemutori wenhau Hopo Chingono inoenderera mberi mumatare edzimhosva.
Ama budget consultation ari kuitwa nekanzo ari kutirwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne 800%. Iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura. Munhu yeye anozevana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura.
Vagari vekumasvingo voramba kutambira budget rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviminga mpinyi zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Ii ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, uye vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 8561, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi maviri nevatatu kana kuti 8023, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana maviri nemakumi masere nevana. Uwandu watazivisa uhu hunogona kukwira kana kudzika nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana mutsvakiridzo dzanhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu nerimwe kana kuti 51 million, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe kana kuti vadarika 1,271,000. Dare ramagistrate nhasi rarasa chikumbiro chemutori wenhau Hopo Chingono chekuti nyaya yaari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iraswe, richiti pane umbowo hunoratidza kuti Chingono ane mhosva yakapara. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare ramagistrate Amai Marewana Zvogofa vatura mutongo wekuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, saka nokudaro anofanira kuti atongwe nenyaya iyi. Amai Gofa vati nekuti Chingono haana kuramba zvaanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter, achiziva kuti mutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomiswa basa Muzvare Henrietta Rushwaya vachazenge vachimiswa pamberi pematare zvichitevera kusungwa kwavakaita kuitwa vachipomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo zviri pachena kuti chingono ane chekuita nemhosva yaari kupomerwa. Amai Gofa vati zvokuti chingono ane mhosva kana kuti haana inyaya dzichataurwa pakutongwa kwenyaya iyi. Rimwe remagweta achingono vaGift Mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya yaHope Chingono isaiswa parimandi nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburitsa mhosva. Asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburitsa mhosva, saka chikumbiro chedu chadini charaswa. Saka taenda mberi tichiti taakuda kuapulaira bail.
Mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi, muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vabva vazivisa dare kuti vari kupikisa chikumbiro chekuti chingono apihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakabva vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaNaison Chirape kuti vape zvikonzero zvokupikisa chikumbiro ichi. Vachirape vati chingono ane imwe nyaya isati yapera mumatare, nokudaro akaburitswa mujeri anogona kuramba achipara mhosva pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Rimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa vabvunza kuti hachisi chokwadi here chakataurwa naChingono kuti hurumende haina kupikisa kuti muzvari Rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso pavakatanga kuunzwa kudare. Vachirape vatenda kuti ichi ichokwadi chezvakaitika, asi vazoramba kuti Chingono ari kunyemwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kunyange akataura chokwadi chezvakazoitika, vachiti zvakaitwa naChingono zvinovhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. VaMutsokoti vabva vakumbira kuti nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vachiti havana chokufambisa zvaita kuti amai Mutetwa vapikise, vachiti dai dzisiri nyaya dzeuori vachuchisi vangadai vane motokari zvaita kuti pave nekupopotedzana pakati paamai Mutetwa nevachuchisi. Amai Gofa vati nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vakashevedza vachuchisi nemagweta achingono kuhofisi kwavo kuti vagadzirise nyaya yekupopotedzana kwanga koita magweta mudare. Pane imwe nyaya yanga iri mudare, mutongi ari kunzwa nyaya yakatanga kusungirwa Chingono yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire vangoni nduna varamba kuzvibvisa panyaya iyi zvichitevera chikumbiro chaChingono uyo aiti vanduna vane divi ravakarerekera panyaya iyi. Vanduna vati Chingono ane nyaya yakafanana neiyoyi yaakakwidza kudare repamusoro, saka vati vachaenderera mberi vachinzwa nyaya iyi. VaMutisi vatenda zvakare kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Chikumbiro chedu charaswa zvakare nokuda kwokuti zviri kunzi tine chimwe chikumbiro chatakaisa High Court. Mune chikumbiro ichocho zvataikumbira kuHigh Court zvakafanana nezvatiri kukumbira kuno, saka nokuda kwaizvozvo charaswa chinzi timirire chikumbiro chedu chiri kuHigh Court.
Vanduna vati kutongwa kwenyaya yaChingono kuchatanga musi wa7 zvita kusvikira musi wa9 zvita. Chingono ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuramba kutambira bhajeti regore rinouya rakaparurwa nekanzuri yavo ichiti inoda kukwidza mari yemitero nezvikamu zvinosvika mazana masere kubva muzana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuri yeMasvingo yapeta nhasi misangano yekunzwa pfungwa dzevagari pamusoro pebhajeti regore rinouya iro ruda kukwidzwa kusvika pamadhora anodarika mamiriyoni mazana manomwe emakumi emadhora nematatu kana kuti 723 million RTGS. Asi mumwe mugari mumusha wemucheke amaisungana zvarebwana chevati zvikamu zvakakwidzwa nazvo mitero yemvura nekutakura marara nezvimwewo zvakawandisa nekudare veruzhinji havakwanisi kubhadhara mari idzi.
Ama budget consultation ari kuitwa nekanzo ari kuti rwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne800% iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura vava kumukwidzira ne800% kureva kuti vanonga vaita 5 times 8 munhu yeye anozewana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura. Zvinhu hazvisi kukwira, mitengo haisi kukwira, saka ngavambotanga vatarisa izvozvo vasangotanga vangozamudzira zibhajeti ravo iroro tirikutoriramba. Kana seni hangu ina handitomboridi budget proposal, ndirikutokurudzira even vamwe kuti budget iro rongarishutiwe down, hareiti kanzo iri kuda kuti uraya ende tanzwa.
Mumwe mugari wemumusha wekwamajange vaAlfred Gumbo vati vane zvikwedi zvemvura sezvo vari kutadza kubhadhara mari iyi gore rino nekukanganiswa kwakaitwa mabasa avo nedenda recovid-19 uye kuoma kwehupfumi hwenyika.
Haidino batu wa zukuru ne budget rekanzuru ya wari kutikadzira next year. Iso hatito ridi za chose nukuti mari papa patzaka kwerea zingai to the extent ya kuti ne COVID hiriko hikai. Tuchata zukweri zwa kawandiza to the extent ya kuti machapesera wate varra mfura wa zaachi tusha kukuzwana. Tuchangwe na ujiburani kukukua hii budget ingawazo kira wanda kutanga panyo wana. Iriripo ira wari kutu pa hirikai, wari kutu umesera zwa kawoma.
Kanzuru inoti noda kuidza mitero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichipera simba nekudare vari kuitira kuti vasare vaine mari inozokwana kuita mabasa avo sekutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa muguta nezvimwe zvakawanda. Vakafanira kubata chigaro chemunyori weguta reMasvingo vaEdward Mukaratirwa vati Kanzuru ichakwidza mitero iyi muzvidimbu kuita kuti vagare vasaomerwa. Vamukaratirwa vati Kanzuru ichatanga nezvikamu 50 kubva muzana munandira gore rinouya yozokwidza nezvikamu 100 ne50 kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga kusvikira gore rapera.
SeMasvingo City Council tiri kuti percentage yatakakwidza nayo kubva muna 2020 tichienda muna 2021 yebudget redu ingaite seyakati kure zvakanyanya. Tsananguro iripo ndeyekuti kana muchirangarira isu seMasvingo City Council mugore rino ra 2020 hatina kuita supplementary budget kunyangwe zvazvo mitengo yezvinhu zvakati wandei zvatinoshandisa paservice delivery yakaramba ichikwira. Nokudaro muchatarisa kana zvakaita seservice yakaita semvura kana mukatarisa ike zvino mari yatiri kucharja pa cubic meter inoita about 32 cents. Saka zvazviri kureva ndezvekuti tiri kuita malosses in terms of service delivery. Saka naizvozvo patiri kukwidza patiri kuda kuti at least tikwanise kurecover mari dzatinoshandisa paservice delivery tatenda.
Vagari pari zvino vari kubhadhara mitero inosvika $500 emadhora pamwedzi imba yoga, asi munandira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati mari iri mubhajeti iri yakawandisa zvekuti vagari vachapedzisira vaita zvikwereti zvikuru vozotadza kuzvibhadhara nekudare zviri nani kuti kanzuro idzikise zvikamu izvi.
Isu semura taitendererawo mumusangano webhajeti waitwa nekanzuro. Vagari vazhinji vakagunun'una pamusoro pekukwidzwa kwemaredzi kunoda kuitwa nekanzuro. Mari yacho yakawandisa, vagari havaikwanisi. Tinotarisirwa kuti kanzuro inofanira kunge ine maprojects ayo ainenge ichiita inounza mari kwaari, kwete kungotarisira mari kubva kunesu vagari.
Muzvare magrupi ravati sangano ravo ranga richipinda misangano yose yaitwa yekutora pfungwa dzevanhu. Nekudaro kanzuro inofanira kukochesa zvakabva muvanhu yodzikisa zvikamu izvi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mitero yavo zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kutambidzanwa kwemasimba muAmerica hakuzi kufamba zvakanaka sezvinotarisirwa nguva dzose. Zvitevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump rekupikisa zvakabuda musarudzo yemamwe matunhu. Kupikisa uku kwaita kuti chikwata chevachangobva mukusarudzwa semutungamiri mutsva anofanira kutora matomo zviri pamutemo munandira vaJoe Biden chitadze kuita basa racho nemazvo rekutanga kuronga hurumende ichange iriko gore rinouya. Bazi reGeneral Services Administration kana kuti GSA iro rinoona nezvekutambidzanwa kwemabasa rinonzi harisati rapa chikwata chavaBiden svumbunuro dzekuti chitange kushanda zviri pamutemo sezvinodiwa nemutemo wePresidential Transition Act of 1963. GSA iri kuti haisati yasumwa zviri pamutemo kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Izvi zviri kupa kuti bazi iri risavhure mukana wekuti chikwata chavaBiden chekutambidzana masimba chiwane mari inosvika $10 million emadhora. VaBiden vanofanirwa kudoma vashandi muhurumende vanosvika zviuru zvina vanofanirwawo kuongororwa kuti vanokodzera here kunge vachitungamira hurumende muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana. Asi izvi zvinoda mari, mahofisi pamwe nezvikwanisiro zvisati zvapiwa chikwata chavaBiden. Chikwata cheElectoral College chiri kusangana musi wa14 zvita kuti chitambire zviri pamutemo akakunda musarudzo iyi. Asi izvi zvinogona kunonotswa nenyaya dziri mumatare dzakaiswa navaTrump vachipikisa kukundwa kwavo. Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vanoti kunetsana kwakadai kwakaitikawo muna 2000 apo miriri weDemocratic Party vaAl Gore vakapikisa zvakabuda musarudzo yemuFlorida. Dare repamusoro-soro reSupreme Court rakazopindira richiti vaGeorge W. Bush veRepublican Party ndivo vakanga vakunda musarudzo iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
VaChoto izvi zvinoreva kuti vaBiden havachina nguva yakakwana yekuti vagadzirire kutanga basa. Kuti munhu akunda musarudzo agadzwe pachigaro chekutonga panodiwa nguva yakareba chaizve kudzidzisa vatongi vatsva vaachauya navo kuti nyika inotongwa sei uye kushandira vanhu zvinorevei. Panodiwa zvezvakare nguva yekuti vashandi vese ivava vari kuuya nemutungamiri mutsva iwoyu vaongororwe kuti vakachena here, havana zvipande here kana zvikiribidi zvavakamboita kumashure kumuupenyu hwavo zvinoita kuti vasave vakakodzera kutora basa rekutungamirira mapazi enyika akakosha nekushandira vanhu. Ndiko kusaka nyika ino yakaga mutemo wokuti mwedzi mitanhatu sarudzo isati yatanga vose vari kukwikwidza vanonzi vatange kupiwa rutsigiro nerubatsiro pamwe nezvidzidzo zvekuti vange vakagadzirira kutonga musi wokutanga chaivo vachingoti fee kupinda muhofisi. Izvi zvinoda mari, mahofisi, zvekufambisa nemidziyo mitsva yebasa.
Tiri kuona kuti hofisi yeGeneral Service Administration kana kuti GSA iri kuramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzopa chikwata chavaBiden svumbunuro kana kuti makii kuitira kuti chitange basa racho chichishandisa mahofisi ehurumende. Hofisi ichiti haisati yaudzwa zviri pamutemo akakunda musarudzo. Munozviona sei?
Rubatsiro, mubatsira pamwe zvese neruzivo kana umhizha iye yatinoti professionalism weari kubuda muhofisi yeutongi zvinhu zvakakosha pakubatsira mutungamiri mutsva kuti apinde panyanga.
Veruzhinji kubva kumaDemocrats pamwe nemaRepublican Party vari kukurudzira hofisi yaGSA kuti ipe chikwata chavaBiden mukana wokuita basa racho zviri pamutemo. Hofisi iyi inosungirwa here nemitemo yenyika kuita zviri kutarisirwa neveruzhinji ava? Takatarisa mutemo wePresidential Transition Act of 1963.
Ichokwadi ichocho, mutemo iwoyuyu wamataura uyu unotsinidzirwa zvakare nemumwe wavanoti ivo the Pre-Election Presidential Transition Act of 2010 wakaita kuti kuumbwe kanzuro yezvekutambidzana masimba inonzi iyo Transition Coordinating Council. Mitemo yese iyo yakagadzirwa nekuda kwekuti kugadzirira kupinda muhofisi hombe iyoyi sezvandambotaura zviye, hofisi hombe yenyika yeAmerica iyoyi inorema. Kupinda muhofisi iyoyi basa hombe chose rinotoda mwedzi yakati kuti ingasvike mwedzi mitanhatu kana misere zvichireva kuti 6 to 8 months kana kuti chifo chehafu yegore rose kuti rizonzi rapera.
Tiri kunzwa kuti bazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro rine masimba ekupa mapazi ehurumende mari dzekushandisa kuti harisi kuzoshanda navaBiden kudzamara GSA yatambira zviri pamutemo kukunda kwavaBiden. Izvi zvinorevei kuurongwa hwavaBiden hwekusanovaka hurumende yavachashanda nayo mushure mekutoreswa mhiko?
Izvi zvinoreva kuti nguva chaiyo yekuumba kana kuvaka hurumende inongopinda muhofisi ichibata ndima musi wakare iwoyu hapachisina.
Zvakadai izvi zvati zvamboitika here munhoroondo yeAmerica kuona bazi reGSA richiramba kutambidza svumbunuro pamwe nekupamukana kumutungamiri achangobva mukusarudzwa?
Zvakamboitika makumi maviri emakore adarika kumugore ra2000 apo vaugona vaGeorge Bush vakaita mangange kusinyanya kumaelections ekustate yeFlorida zvikazopera kudare guru reSupreme Court iro rakatonga kuti vaBush vahwina.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona muzvinafundo Praise Zenenga vachitaura vari muArizona makare naRay Choto weStudio 7. Jasika nguwe kutiti mbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi veIndia zviri kuita mabasa azvo zviri kumba nepamusana pedambudziko reutachiwana hwecoronavirus zvinonzi zviri kusiya maguta makuru zvichienda munzvimbo dzisina vanhu vakawanda kusanganisirawo makomo nenzvimbo dzekutandarira kumahombekombe kwemagungwa. Izvi zvinonzi zviri kupawo madhorobha madiki mukana wekukura munyaya dzezveupfumi sezvo vanhu vakawanda vari kubuda mumaguta makuru. Russia inoti yakwanisa kumisa uhondo pakati peArmenia neAzerbaijan idzo dzanga dzichirwisana nenyaya yenzvimbo inonzi Nagorno-Karabakh. Danho raitwa nhasi neRussia rekumisa kurwisana kwemasvondo matatu uku rabatsira kudzivirira kupindira kweTurkey neRussia yacho mugakava iri izvo zvaizoona mativi maviri aya achirwisana. America inoti Zimbabwe neEritrea dzinogona kubviswa paurongwa hwayo hwekusimudzira upfumi hwenyika dzichiri kubudirira nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi. Nyika yeAmerica ine zvibvumirano zvitatu panyaya yekusimudzira upfumi munyika dzichiri kubudirira. Chibvumirano chekutanga chinonzi United States Generalized System of Preferences kana kuti GSP program. Chechipiri chinonzi African Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA. Chekupedzisira chinonzi The Caribbean Basin Initiative. Muzvinafundo Gift Mugano vanoti danho rekutemera Zimbabwe zvirango panyaya yekutengeserana neAmerica richaomesera nyika nekuti
zvava kureva kuti taakuzonopinda mumaAmerican markets tichibhadhara juti. Zvoreva kuti zvigadzirwa zvedu zvichapinda zvichidhura zvavobhadhara juti muAmerica. Zvoreva kuti hazvichakwanisi kukombita. Nezvimwe zvigadzirwa zvinova zvibva kuAfrica, Zimbabwe ichapinda munjodzi yekushayiwa maketi yeAmerica.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti munyika maberekera ingwe kuvashandi.
Hurumende ine utsinye pakuchengetedza kodzero remushandi. Taona vashandi vachisungwa, manesi zvakasungwa, vakakonana naemployer wavo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanotiwo nyaya yekushandisa vana iri kupa kuti Zimbabwe ipinde mumatambudziko.
Imwe challenge hombe yatatu kunyanya kuona yakaverifywa zvakare neLabor Force and Child Labor Survey ya2019 ndenyaya yemachild labor. I think zvokunyanya kukonzereswa nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kwakuchiita kuti vanhu vakawanda vange vachirarama vari mu absolute poverty or extreme poverty. But as we senyika kana tichida kuita grow sustainably nyaya dzema child labor rights tinofanira kunge tichigadziriswa kuti vanhu tibvise vana mumabasa muminda tichivaendesa kuzvikoro.
Zimbabwe, Burundi, DRC, Mauritania, Somalia neSouth Sudan hadzisi muchibvumirano cheAGOA, asi Zimbabwe iri muchibvumirano cheGSP kubva muna 1980 payakawana kuzvitonga kuzere, zvichireva kuti inobvumidzwa kutengesa zvimwe zvigadzirwa kuAmerica pasina kubhadhara mutero. Vachitambara vanoti kunyange hazvo vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango neAmerica, zvirango izvi zvanga zvisiri kukanganisa kutengeserana kwenyika mbiri idzi.
Kudyidzana kwedu neAmerica takatarisa zvekutengesa nekutengeserana hakuna kuafektwa nemasanctions aripo. Saka ende makaona vamwe makore tanga tichitomboita a positive trade balance position kana tichienzanisa nenyika yeAmerica.
Ko panyaya yekutyora kodzero dzevashandi, vamugano vati America yave kungoomeserawo Zimbabwe nekuti igaroziva kuti
Zimbabwe ine matambudziko epfumi hwenyika. Hazvina policy yehurumende yabva yaiswa kuti yakanganisa marights evashandi. Ndinofunga kuti America yakungowanza hasha neshungu.
Asi vamoyo vanoti Zimbabwe iri kuzvisikira moto muziso nemaitiro ayo.
Nyika dzese dzine mitemo yayo. Haisisu tino decide ake kuti America inofanira kubehave sei panyaya dzekodzero revashandi.
Gore rapera, Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana nemanomwe kana kuti 47 million United States dollars kuAmerica. Iyo ikatenga zvemari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million.
Zvinhu zvakatengwa kuZimbabwe neAmerica zvinosanganisira
simbi, fodya, sugar, tea, maruwa nezvimwe. Kubva kuAmerica, Zimbabwe yakatenga mishina yekurimisa, motokari, ndege, fotereza, mbeu nemafuta ekubikisa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Hi Marvelous, indonzi chido, ndobva kudombosha pashowground. Kuduze nekumaraini kwana genius. Isusu genius taingo musiyosi. Yosi kuziya kunongoitwa vanhu pasocial media ari munhu anofara uye ari munhu anoda zvekufara nekumwadoro achiita mashampagne, mashampopo ake. But isusu kwedu kudombosha genius aita aka ya pashowground pa growth point aipinda mabhavu achivharisa mado obva akuvhunza kuti doro rawina rondere mari, madrinks awina rondere mari, mawhisky ari mushofa awina rondere mari, obva ampa price. Genius aisiya abhadhara doro iroro. Enda aisabhadhara zvindiri kubhadhara shamwari dzangu, ndiri kubhadhara hama dzangu. Aingoti munhu ese ari kupinda mbava muno machindi kuda doro, whether unomuziya, whether hamuziye, whether genius wacho anoziya munhu iye, aingoti munhu ese ari kuda doro ngaanwe doro.
Imi vemunharaunda imomo memudomboshava mucharangarira sei vagenius kadungure?
This Christmas hamunoti zvinenge zvakamira sei, because this is taitongoziva kuti every year musi wa24 December genius anozotengera munhu ese madrinks. And anga ari munhu yaiva kusiyi atingati aita zvekufaira kana kuti anga aita zvekushamisira, asi taitongoziva kuti munhu anozvifarira. And anga ari munhu angani yatinoti charisma, who is very charismatic. Saka hamen, tiri kungonzwawo kuti tarasikirwa, tiri kutongonzofila the gap yekuti pane munhu aenda.
Mavelasi makadiko, wakuda nemufundisi mwoyo kusouth africa. Aiwa, tiri kuona sau dzekuamerica dzakanaka, chiudziswe nenzira yakanaka, nzira yakakosha. Tiri kuzoona zvinhu zvinokunzwa izvozvo. Seni pachokwadi, ndiri munhu aifarira vatrump kuti vahwine, asi ndiri kuona vajoe biden vari kulida dudzira kuko ndo vashadi vachahwina. Asi zvisinei zvazvo, semumwe nemunhu ane waanosapota aindosapota angu vatrump emurepublican party. Zvisinei zvazvo, tinongoisa mbiri kuna mwari, kuna achagona kutonga muamerica, atonge nenzira yakanaka, atonge nenzira yandiwa nevanhu, nokuti zvinhu zvido zvevanhu kunyaya. Saka tinongotenda zvichitwa muamerica, uye futi nenyika yedu yezimbabwe tishodai yakadzidzwa zvakawanda zvinoitwa mukati meamerica, mavhotira vanoita nenzira yakanaka. Tiri kuno kumba amai vanosapota vademokrati vabiden, mai mwe vanosapota vademokrats vabiden vanosapota vatrump. Saka vakaoma kumba, vakaoma sinoti nerudo rwamwari zvinoitika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kilohertz.
Muchirongwa che The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nekusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere checovid-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mashanu nevana. nyaya yemutori wenhau Hopo Chingono inoenderera mberi mumatare edzimosva. Vagari vekumasvingo voramba kutambira bhajeti rekanzuru yavo regore rinouya. Studio 7 yotarisa zvimingamupinyi zviri muurongwa hwekutambidzana masimba muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku vii.